Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 25/2018 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vachakunda ZANU-PF pamwe neZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC iyo vati iri kuda kubirira sarudzo nemuvhuro. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoita slogan yebato vachivhura chirongwa chehurumende. Voice of America inotepfenyura kekutanga iri muZimbabwe muchirongwa chemushandira pamwe neZimpapers Television Network. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vachakunda ZANU-PF pamwe neZimbabwe Election Commission kana kuti ZEC iyo vati iri kuda kubirira sarudzo nemuvhuro. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vashtaura nevatorere nhau pamuzinda webato ravo pamorgan tsvangirai house muHarare vachamisa vati vachapinda musarudzo dzemusi wemuvhuro kunyange hazvo commission inoona nezvesarudzo isina kugadzirisa nhuna dzavo. Vachamisa nembatanidzwa MDC Alliance vari kuda kuti vapiwe gwaro revavhoti rine mifananidzo yevanhu vakanyoresa kuvhota pamwe nekuti chimiro chebepa richashandiswa pakuvhota chichinjwe.
Shoko kunyika ndeyekuti takahwina kare. Ngatichingonopedzisa basa rakatangwa nababa vatsvangirai. Basa rakatangwa neruchinji rweZimbabwe, rwendo rwerusununguko, rwendo rweshanduko, rwendo rwemikana. Rwendo rwebudiriro ndozva takuda kuti tigadziriswe tiende kune ramangwana rakajeka tiende kune ramangwana rinofadza kumunhu wese. Saka shoko rangu kunyika nderekuti wese wese uri kwauri ikoko ungava baba ungava amai ungava sekuru gogo kana mbuya kana kuti uri mukomana wechidiki kana musikana wechidiki buda nehuwandu kurudzira umwari padi pako tiende kunovhota tipedze dambudziko riri munyika.
Vachamisa vatiwo kunyange hazvo waro wesarudzo usina kugadziriswa zvakanaka pamberi pesarudzo idzi vane chivimbo chokuti vachakunda musarudzo idzi. Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaSidney Masamvu vati vachamisa pamwe neMDC Alliance vakaiswa panguva yakaomarara nekuramba kuri kuita zeki kugadzirisa nhuna dzavo pamwe nezviri kutarisirwa neveruzhinji avo vavanoti vari kuona sekuti sarudzo ndidzo chete dzinokwanisa kupedza nhamo yavo.
Indiona kuti MDC Alliance yanga iri parumananzombe zvikuru sei tichitarisa chido zvido zvevanhu munyika zveruzhinji zvavanga vakatarisira kualliance nekuti uye zvenenyaya yemareforms kuti aitwe kuti sarudzo ive ine kodzero. Saka ndiona kuti uchizvitarisa zvinhu zviri izvozvo vakudza zvido zvevanhu kunyanya tarisiro yevanhu kunyanya kupinda mareforms aifanira kunge akaitwa kuti sarudzo ive ine inoremekedzeka uye zvinobudita zvinhu zvido zvevanhu. Saka ndotarisa kuti zvaitwa neutungamiri weMDC vakurudzira zvido zvevanhu kunyanya.
Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaSidney Masamvu vati vachamisa pamwe neMDC Alliance vakaiswa panguva yakaomarara nekuramba kuri kuita zeki kugadzirisa nhuna dzavo pamwe nezviri kutarisirwa neveruzhinji avo vanoti vanoona sekuti sarudzo ndidzo chete dzinokwanisa kupedza nhamo yavo kuita kuti vasanhonge zvose nemuromo sezvo upfumi hwenyika hwava kuita kunge juzi ratizirai rinoti uku riri kurukwa uku riri kududunurwa. rakadai vaibva vamutungamiri weGhana vaJohn Dramani Mahama avo vari kutungamira chikwata cheCommonwealth chiri kuongorora sarudzo vati Zeki inofanira kutambirawo zvichemo zvemapato ose ari kukwikwidza yoedza kuzvigadzirisa sarudzo idzi dzisati dzaitwa kuitira kuti zvichabuda musarudzo zvitambirike. VaMahama vaudza vatori venhau kuti Commonwealth ichatarisawo mafambisirwo achaitwa sarudzo dzemusi wemuvhuro kuti ione kuti Zimbabwe yodzoserwa here muCommonwealth kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vanga vari kukwekwe kuMidlands, uko vange vachivhura zviri pamutemo chimwe chikamu chikuru chemvuto yekoromo kana kuti chrome plant chekambani yeAfrican Chrome Fields. Kunyangwe hazvo uyu wanga usiri musangano wezvematongerwo enyika, vanhu vakawanda vapinda pamusangano uyu vanga vakapfeka hanzu dzebato rezanuPF dzine mufananidzo wavaMnangagwa. Ivo vaMnangagwa vanga vachitaurawo zvematongerwo enyika.
Pamberi neZANuPF, pamberi neZANuPF, pamberi nokubatana, pasine mhandu.
VaMnangagwa vakurudzirawo vanhu kuti vavhotere musangano wavo weZANuPF vachiti une nhoroondo yekuunza rusununguko.
Haleluya! Iyo yoga ZANuPF ndoine nhoroondo, ndoyakasunungura nyika ino, ndoinopa rugare, ndoyatinofamba nayo. Ndoinodari nyararo, ndoinoda kuirana, ndoinoda kuti vanhu vabatane. ZANuPF icharamba ichingotonga, igongotonga, ichingotonga. Ava vane zvisangano zvavo ngavarambe vachibvuma kutongwa neZANuPF. Tichingo vatonga asoda runyararo. Haleluya. Well, I see ZANuPF rally. We have come to ACF. I had forgotten.
Mapato anopikisa nemamwe masangano akaita seZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN anoti vaMnangagwa vari kushandisa midziyo yehurumende kutsvaga rutsigiro. Izvi zvakambotaurwawo nasachigaro weZESIN vaAndrew Makoni.
Mutungamiri weZANuPF ari kutanga aenda kunoparura zvirongwa zvehurumende. Achibva kunoparura zvirongwa zvehurumende obva aenda pane rimwe divi akutoita kambeni rali yake. Kuenda ikoko vanenge vashandisa mahelikopta, vanenge vashandisa midziyo yakasiyana-siyana, uyezve mapurisa nemasoro anenge akatifararira panzvimbo dzakaita saizvozvo. Takatarisawo rallies ari kuitwa nemaopposition political parties, tinongoona kuti vanenge vangori wega. Hapana mapurisa aripo, hapana masoja aripo, midziyo yavari kushandisa midziyo yavo.
Asi vachipindura vanoona nezvemutemo muZANuPF vari nhengo yepolitibiro yebato iri vaMunyaradzi Paul Mangwana vanoti izvi ndo zvinoitwa nevatungamiri venyika pasi rose.
Kana munhu ari president haazosi chikopokopo chaanofamba nacho nokuti apa akuenda kukampeni. Maprivileges of being an anchorman.
VaMnangagwa vativo zvavari kuparura zviri kupa kuti vanhu vawane mabasa vachitenda veAfrican Chrome Fields nebasa guru ravari kuita munyaya dzezvezvicherwa. Nepfenyuro yeVoice of America iri kubatana nhasi nenhepfenyuro yeZim Papers Television Network mukuita chirongwa cheStreet Talk Africa icho chinopakurwa naShaka Sali. Nhasi Sali achanga achitepfenyura aina Ruvheneko parinyatwa weZim Papers Television Network vachibvunzurudza vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Chirongwa ichi chinotanga na 8:30 p.m. manheru ano. vari muhurukuro yanhasi ndi muzvinafundo Lovemore Maduku mutungamiri weNational Constitutional Assembly kana kuti NCA mutungamiri weAlliance for People's Agenda Dr. Nkosana Moyo nengo yeMDC Alliance vatendai biti pamwe nemutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika tanonoka wandi weStudio 7 abata jonga kandemiri weStudio 7 uyo ari muHarare kuti tinzwe nezveurongwa uhu
mapato andinoziva andanzwa kuti achange achipinda kune bato reMDC Alliance kana kuti mubatanidzwa MDC Alliance asi mugakavairi mubatanidzwa uchange wakamirirwa navatendai biti kuti ZANU-PF pagakavairi tanzwa kuti ichange yakamirirwa navaChristopher Mutsvangwa kuti bato reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA mutungamiri webato iroro Professor Lovemore Maduku vachange varipo pamwe chete na Dr. Nkosana Moyo vanove mutungamiri webato reAlliance for the People's Agenda kana kuti APA
ko zvatinoziva kuti kune vakawanda chose vari kukwikwidza kuti vaite mutungamiri wenyika vamwe vese vari kupi
vamwe ndinoiva kuti vanenge vaine zvinenge zvakavamanikidzana kuti vana ivava ndo vandakwanisa kunzwa kune vari kuronga nezvemusangano iwoyo musakanganwa kuti vachange vari vachikokera nhaurirano iyoyo yegakava ndi Chaka Sali anove mushandi weVoice of America pamwe chetewe nemumwe anonzi Ruvheneko parirenyatwa gakava iri riri kuitwa pakubatana kweVoice of America neZimbabwe Television Network kana kuti ZTN inove iri muno muZimbabwe ndo vakaronga gakava
ko vanhu vari kutarisira here hurukuro iyi
vanhu vari kutarisira hurukuro iyi wande asi ndanzwa kuti vanenge vachida kupinda kunoona hurukuro iyoyo vachange vachibhadhariswa madhora 10 vanhu vandambotaurawo navo vari kuti madhora 10 ekuti tinge tinoona kana kuteerera gakava iroro imari yakawanda zvikuru zvikuru vachitarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzeupfumi muZimbabwe
nene pasina nyaya dzekubhadharisa mari pamusuo apo munoona sekuti gakava iri riri kuda kuitwa chinhu chinotarisirwa here kana kuti chinodikamwa navanhu muZimbabwe panguva inoyi
vanhu vanoda zvikuru gakava irori asi chiri kunyanyochandanzwa kubva kune vandanchivhunza ndechekuti vari kuti ko vatungamiri vemapato acho vari kukwikwidza musarudzo vadiiwo kuuya nekuti zvichapindurwa nenhume dzavo kana nevavatuma zvinogona kunge zvisiri izvo chaizvo 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 zvavanenge vachitarisira kuti dai toti vachamisa vanga varipo kana kuti vamunangagwa vanga varipo vaitaura nenzira dzakadii yavangati kuzvinzwira kubva pamuromo wemunhu wacho ari kukwikwidza vanhu vainge vachiti dai zvava zvabvira kuti ivo vaviri ivavo vange varipo vachipindura vega ndo zvazvichitarisirwa nevanhu
uyo anga ari mutori wedu wena weStudio 7 Jonga Kandemiri achitaura natanonoka wande weStudio 7 ari parunare muHarare
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. nepenyuro dzemu America dziri kutepenyura nasi mashoko akatepa emutungamiri wenyika vaDonald Trump negweta ravo kwenguva yakareba vaMichael Cohen vachizeya nzira dzekudawo kubhadhara mari kune mumwe munhukadzi anoti akaita zvepabonde navaTrump. VaCohen vakatepa mashoko aya vaTrump vasingazive muna Nyamavhuvhu 2016 apo vaTrump vaikwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica. Gweta ravaCohen vaLani Davis ndivo vakasvitsa tepi iyi kunepfinyuro yeCNN nezuro. Asi vaTrump vagara vachiramba kuti havana kumbodanana naKaren McDougal. Vanhu vapedza kuvhota uye kuverengwa kwemavhoti kwatanga muPakistan, uko vanhu vanosvika mamiriyoni zana nematanhatu vavhota nhasi musarudzo yanga yakazara nemhirizhonga. Patanga kuvhota vanhu, pane munhu anga akazvisungirira bhambu uyo ariputidza panzvimbo yekuvhotera muKweta mudunhu reBaluchistan. Vanhu makumi matatu nemumwe vakafa uye makumi mana vakakuvara. Chikwata cheIslamic State chinoti ndicho chakonzera kufa kwevanhu ava. Mutungamiri weBuild Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika vanoti shanduko muZimbabwe inoya chete kana vanhu vakabvumidzwa kusarudza mutungamiri wavanoda. Dr. Manyika ndemumwe wevanhu makumi maviri nevatatu vari kukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika, uye bato ravo rine nhengo dziri kukwidzawo musarudzo dzenhengo yedare reparamende pamwe nemakanzura. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 uyo ari muHarare aita hurukuro naDr. Manyika.
Kushanduka zvinotozoitika kana sarudzo yaitika. Pane kumwe kunenge kushanduka, zvimwe zvinhu zvingangoita kunge zvachinja. Asi chokwadi chaizvo ndechekuti kusvikatave nevatungamiri vane hanya neupenyu hwevanhu, zvinhu zvinenge zvisina kushanduka. Zvikatave nevatungamiri vachachinja maitiro anoitwa nehurumende muno, zvinhu zvinenge zvisina kushanduka. Saka isu takatarisira kuti zvinhu zvishanduke kubudikidza nesarudzo ichaitwa nevanhu musi wa30 July.
Muri kukwikwidzana nevanhu vane mapato anga aripo kwenguva yakareba, bato renyu reBuild Zimbabwe ibato idzva, muri kutambirwa sei?
Hati kutambirwa zvakanaka chose. Nyaya iripo ndeyekuti hakusi kureba kwenguva yanga iri bato muno muZimbabwe, nekuti ZANU-PF toziva kuti ndo bato the oldest muno muZimbabwe. Asi hapana zvakagadzirisa. Saka izvozvo ndo zvatinotaurira vanhu kudai, hakusi kuti hakusi kukwegura kwebato kunochinja upenyu hwako. Hakusi kukwegura kwebato kunoita kuti vakwanise kugadzira makambani aiwa. Vanhu munofanira kutarisa zvinhu zvakamirirwa nevanhu vari kuda kusarudzwa. Mosarudza avo vanhu vanenge vachapedza namweni.
Mamwe mapato ari kuchema nekuti ZEC haisi kubata zvakanaka gadziriro resarudzo. Imiwo sebato reBuild Zimbabwe, izvi zvamungataura pamusoro pazvo?
Haisi kagara tichizvitaura izvo zvokubvira kwokutanga. Hazvizi zvinhu zviri kutishamisa. Pane zvinhu zviviri. Ukatarisa, pane zvinhu zvinoita kunge zvinenge zvisina kururama zvinofanira kuchenjererwa. Zvakangofanana nekuti kana iwewo ukaonekwa uchingombundirana nemudzimai wemunhu, zvinonzi hapane chiri kuitika handiti. Saka pane kumbundirana kunoita vezeki nehurumende nezanupiefu kusina kururama. Saka chero vanhu vakati hapana zvinenge zvichiitika, tinongori kunongori kungombundirana, asi hazvinenge izvozvo hazvigamuchiriki. Ko zvoita zvinhu zvinongo nyatsoona kuti izvi hazvina kururama. Munoda kubvira kwokutanga panyaya yemuchiri kurangarira pakaita maregistration centers aya, kuti pakaitwa maregistration centers mashoma kuitira kuti zviite kunge zvakaoma sine kuregista, ndobva pazoitwa maregistration centers akawanda. Vanhu vatofunga izvi zvokuti zvinhu zvokuregista izvi zvinonetsa. Tikabva ikoko tikazoenda kunyaya izvo dzemaballot boxes, tikaenda kunyaya even yevoters row, yekuti nguva yenomination tanga tisina mavoters row. Saka zvinhu zvakaita izvozvo munoda kuti chero vakazozviita kunge vazvigadzira, zvinhaina zvinongogadzirwa after the fact, zvinogadzirwa. Nyaya yachona yatotaika kudhara, advantage yatoyei kuzani kudhara. Saka pane zvimwe zvinhu zvakawanda zvikurusa zviri kuitika zvisi right. Makaona mapurisa achivhota, mapurisa ovhota kubhurwayo, asi iwo vezeki kuti no, hapana zviri kuitika. Vanhu vari kuti mapurisa ari kuvhota, vanhu varikuda kukonzera nyonga muno.
Bato renyu rine urongwa here hwekupindawo mumigwagwa, zvatiri kuona zvitiwa nemamwe mapato ari kunyunyuta nemashandiro ezeki?
Isusu bato redu urongwa hwedu ndeyekuti munhu wese anonzi muZimbabwe ane mkana wakuti ataure kunyonyuta kwake pamsoro pezu lukitika ishi kana ita upina mkwa kwa mkabinde mkwa kwa kana ita kunyora kana ita utawarazila nukuta uraishi kana ita kujisa pa social media munu wese wa Zimbabwe ane kodzero yekuti ataure kusakutikana kwake nezinu zirukitika saka isusu hachipati muna hachiti munu itaichi chete kano tiji ayo zese zinu muna kana ita wenda mroti ngaide mroti kana muna achita kunyora kanyori kana muna achita kurekota zinu zaaniza pa social media guys achitaura iye kusakutikana kwake
Vamwe vari kuchema nenyaya yekuwana mari yekutsvakisa rutsigiro kana yatingati campaign. Imi muri kuzvikwanisa sei?
Nyaya iripo ndeyekuti munhu wese ari musituation iyoyo hakuna munhu asiri musituation iyoyo. Tinoziva kuti vanhu vakaipa kuti vave varombo kuti vasakwanise kutsigira zvavanoda. Saka muchizoona vanhu vachinzikana vanhu vakauya vezanu vakauya nezvimasupa zviya zviya vanhu vanomanyirako kana kuti vanhu vakauya nezvimatishet vanhu vanomanyirako nezvimwe zvakadaro. Nyaya iripo munyika munomu yakataurwa gore rakapera naPrisca Mfumira yekuti 72.5% vevanhu munyika munomu vanorarama muurombo hunotyisa.
Mutungamiri webato Rebuild Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika vachitaura naJunga Kandemiri weStudio 7 vari paRunare muHarare. Kunyange hazvo sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC riri kuti ragadzirira zvose zvinodiwa kuti zviitwe musarudzo uye richiti rinotarisira kuti dzinenge dzakachena, sangano rinoongorora nyaya dzesarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rinoti vanhu vakawanda munyika havachina chivimbo nesangano reZEC. ZESIN inoti ongororo yayakaita iri kuratidza kuti vanhu vakawanda vari kushushikana zvikuru nekugunun'una kuri kuita mapato anopikisa nezvekubatwa kwesarudzo, kugadzirwa kwegwaro rekuvhotesa zvikuru remutungamiri wenyika nezvimwe. Mapato mazhinji anopikisa anoti ZEC yarasa pembe ichibva yabatana neZANU-PF mukufambisa sarudzo. Asi ZANU-PF inoti izvi ndezvemugodzi matsuro. Mukuzeya nezvegadziro resarudzo iyi, tabata mumwe komishina weZEC vaqobani moyo kuti tinzwe divi ravo.
Komishini yakutanga kuendesa material yese inofanira kuenda kuma provincial offices and komishini yatotenga zvese zvinodiwa musarudzo. Tatanga kuti toisa matende kwatichaita mapolling station at outside maschools. Tiri kutrena futi mapolling agents amaparty kuitira kuti vanyatsoziva kuti basa ravo nderechii musi weelection day.
Tanzwa kuti mamwe mapepa ekuvhotesa atoenda kune dzimwe nzvimbo, icho kwadere?
Mapepa ari kuenda kuma provincial centers, ndokwaanochengetwa for each province. Kana akubva ipapo ndokwatinodana mapolling agents emapolitical parties ese kuti atakuendesa mapepa ari kubva kuprovincial command center kuma kuma polling station. Ndokwavanoona kuti mapepa akadai aendeswa kunzvimbo yakadai, vachiona kuti manhamba zvakadai, maserial number akaenda munzvimbo yakadai. Asi kana vemaprinters edu vekufidelity printers vakapedza province kuprinta, tinobva tati ngavaendese ikoko, vachienda vane security yemapurisa nesecurity yeZEC. Izvi tinoitira kuti tichaite maproblems ekuti kwosvika zuva rokuvhota tisati taendesa material yakakwana kuma provinces. Inyaya yekuti neFriday tiri kuita deployment yomunhu wese ari kuenda kunovhotesa, tichiendesa futi material yese ichishandiswa kunovhotesa.
Pane gwaro rabuditswawo nhasi neZESIN iri kuti iyo vanhu vamwe vanhu vakati wandei munyika vanenge vasina chivimbo neZEC kuti ingabate sarudzo zvakanaka samutongi gava, munoti kudini mashokwani?
Handisati ndaiona ripoti yacho, asi tinoona kuti kune mabato mamwe ari kuita commission as an agenda for their campaign. Saka vanhu vakawanda vanogona kunge vachiteerera maparties iwavo vasina kunyatsoongorora kuti komishini iri kuita here chaiye chaivo basa ravo.
Komishina weZEC Dr. Qobani Moyo vachitaura vari paRunare muHarare. munhau dzedu dzemitambo, mutungamiri mutsva weZimbabwe Women Soccer League Muzvare Barbara Chikosi vari kuda kuti nhabwe yevanhukadzi itambwe muzvikoro senzira yekutsvaga tarenda iro ravanoti rapwa mutambo uyu. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Chikosi vanoti vari kushushikana nekushayikwa kwetarenda idzva munhabwe yevanhukadzi sezvo mumutambo uyu usisina midzi mune vechidiki. Muzvare Chikosi vanoti nhabvu iyi inofanirwa kutambwa muzvikoro senzira yekusimudzira mutambo uyu mune vechidiki.
Ministry of Education kudai akwanisa kuti bhora revakadzi tambwe kubva kumuprimary kusvika kumasecondary school. I think bhora rinowana manew talents vanokwanisa kuzotamba munational stadium.
Muzvare Chikosi vanoti muzvikoro ndimo mune ramangwana rakasimba, kwete mumutambo wenhabvu chete asi mumitambo yese, vachiti ivo vari kutarisira kuita musangano negurukota redzidzo yevechidiki vapowo mavhima kuti vasimudzire nyaya yavo. Izvi zvauya zvekare mushure mekunge tournament director weZimbabwe Open Golf Tournament vaMichael Mahachi vasimudzirawo chichemo chekuti mutambo wegorofu uendeswewo zvekare muzvikoro.
Tinofanira kutora mutambo wegorofu kuzvikoro zvedu, nokuti kana tisina kutora mutambo uyu kuzvikoro tinozonetsekana kana vakura vasina kunge vagadzirwa zvakanaka. So ndinokochedza vakuru vanodzidzisa mitambo muzvikoro kuti vatore mutambo wegorofu sekutorawo kwavanoita mitambo yenhabvu.
Asi vamavhima vanovimbisa kuti nyaya dzemitambo muzvikoro dzichagadziriswa, vachiwedzera ivo kuti vane urongwa hwavanawo kare.
Saka tiri kuda kuti zvinhu zvakaita semasporting disciplines tidevelope matalents evana tinenge taidentify. Chikoro chega chega chinofanira kunge chiine enough sporting facility. Sporting yacho iri part of the syllabus.
Muzvare Chikosi vanoti vari kurwadzikana zvikuru nekushayikwa kwemakambani anoisa mari munhabvu yevanhukadzi, vachiti ivo zvikwata zviri kuomerwa nekushandisa mari yavo yemuhomwe.
Maclubs vedu vari kuchema vakudawo sponsorship kuti tisi vakwanisa kutamba bhora, ende bhora rakaiwa namasponsors. I think rinobudirira kufura zvariri. Ezvinezvi vari kutobusamaidza muhomwe dzavo kuti vabatise maclubs kuti bhora racho ritambwe. Saka masponsors vakapindawo vecorporate world, I think zvinobatsira mune nzira yakakura.
Zvimwe zvezvikwata izvi zviri kutadza kutamba kana kupedza mitambo yazvo yese kupera kwemwaka nenyaya dzemari. Asi Muzvare Chikosi vane rimwe basa guru rekuedza kuti chikwata chenyika chevanhukadzi chevaMighty Warriors chibatwe zvakanaka, zvichitevera kuchema kwaita vatambi vacho apo vaive mukamba. Rimwe gore vakambochema vadyiswa matemba aive akakwatiswa kwemazuva akati wandei apo vaigadzirira mutambo mukuru. Muzvare Chikosi avo vanozivikanwa nerimwe zita rekuti Amai Red Rose vanozivikanwa zvekare semurongi wemagungano evaridzi vemimhanzi vemuno nevekune dzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika mugadziriro yesarudzo muZimbabwe, uye musakanganwe gakava rezvematongerwo enyika nhasi riri kutepfenyurwa neVOA neZTN. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202465038. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vachakunda ZANU-PF musarudzo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoita slogan yebato vachivhura chirongwa chehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka ine mufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele. Musakanganwe chirongwa chedu mangwanani na 6 a.m.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lejona njani mthokazi omuhle, olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 25 kuNtulikazi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
It's clear that we have a threat that is biased. We have a threat that has lost the confidence and trust of the people of Zimbabwe.
Kusegcekeni ukuthi iZeki ayithendekanga. iZeki ngonompembe oselahle kachana impembe wakhetha ukubambana leqembu lika-ED. Okuyikho ukwenza umnangagwa engakhalani.
Umkhokheli womanyano MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kabasoze baphume kukhetho lanxa nje iZimbabwe Electoral Commission ingakalungisisi konke abakhala ngakho. Amapolisa avimba umhlangano webandla leMthwakazi Republic Party kobulawayo. Njalo lamhlanje iStudio 7 kulive talk izamanyana lohlelo lweVOA Straight Talk Africa olwenzelwa eZimbabwe eHarare, lapho umhleli walolu hlelo uShaka Sali azalawula inkulumo mpikiswano yabancintisa kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa iZimbabwe Electoral Commission ingakalungisisi zonke izikhalazo zabo, bazangena kulolu khetho njalo kabala kuthandabuza ukuthi bazanqoba. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Lokho kuphume emhlanganweni owenzelwe esigodleni sebandla le-MDCT ekhokhelelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eMorgan Tsvangirai House eHarare, lapho inkokheli yamabandla wonke aku-MDC Alliance avumelane ukuqhubeka incintisa kukhetho lwalonyaka. Ekhuluma nentatheli zindaba ngemva kwalowo mhlangano, umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthe sebecabange ukuncintisa kukhetho lanxa iZeki yehlulekile ukulungiselela ukhetho olukhululekileyo.
It's clear that we have a Zeki that is biased. We have a Zeki that has lost the confidence and trust of the people of Zimbabwe.
Kusegcekeni ukuthi iZeki ayithendekanga. iZeki ngonompembe oselahle kachana impembe wakhetha ukubambana leqembu lika-ED. Okuyikho ukwenza umnangagwa engakhalazi ngamalungiselelo eZeki ngenxa yokuthi unompembe lo usedlalela iqembu lakhe. Ngalokho thina sesivumelene ukuthi sibehlule bobabili iZeki lomnangagwa. Ngokubuya ngobuningi bethu sincintise sibancishe ithuba lokugqila.
Isikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda uthi kuqakathekile ukuba iMDC Alliance incintise kukhetho lonyaka laloba inkundla yokhetho ikhanya ingalingananga.
Ngakho nxa singayanga kuma-elections siyabe sincitshe abantu beZimbabwe ithuba lokuthi balwisane lobuqili bezanu-PF babehlule. Sikhulumisane labantu abaningi kakhulu bathi ukuthi hayi, thina lonyaka sizavota ngobuningi bethu obukhulu kakhulu ukwenzela ukuthi lanxa iZanu-PF ingazama ukuqila ubuqili bayo bungasebenzi.
Osakhulayo uPatience Ngungu uveze ukuphatheka kubi ngalesi sinqumo sokuqhubeka ngokhetho nxa iZeki ingunompembe oyamele kwelinye icele.
Isinqumo leso sithethe ngu-advocate Nelson Chamisa ambona kuyisinqumo esilungile kade engasiyenzi. Ukuthi ishuwa avumele ukuqhubekela phambili ngama-elections engazange abona ama-electoral reforms engazange wabona ukuthi kwenzakala neZeki.
Umnumzana Simbarashe Maringosi sakamse Harare na uthi uChamisa uqondile ngokuthi baqhubeke bengena kulelo khetho.
uChamisa kumele aqhubekele phambili ngokhetho sibili ngoba abantu beZimbabwe sebekhathele, sebediniwe ngokumelela inguquko sifuna inguquko. Sifuna ukuvota sikhiphe phela umnangagwa lo ahambe, sesidiniwe, sesikhathele.
UChamisa uke wathi akusoze kube lokhetho nxa izekhi ngohlileko ulungisisa izikhalazo zabo njengamabandla aphikisayo ezinye ukuphumela egcekeni uZulu ukuthi amaphepha ebhaloti alotshelwa ngapi, agcinwa ngapi, njalo lokupha amabandla onke ithuba lokuthi babone amaphepha la elotshwa. Inkokheli ye-MDC Alliance ithi lumanyano usilungiselele indlela eziningi zokuveza ubuqili obuzasetshenziswa yiZANU-PF, ngakho-ke lizenelisa ukuthi lo buqili bungaphambanisi impumela yalolu khetho. Ngimele 27 seHarare, New Gibson Bhebhe.
Kunjalo nje bekuyisiphithiphithi elokitshini lenkulumane lamhlanje amalunga e-MDC Alliance ekhankasela ukhetho, kubika uBathabile Masuku ekoBulawayo.
Oncintisa ekhethweni owe-MDC Alliance, uMnumzana Kucaca Phulu, odinga ukukhethwa ukumela inkulumane edale lephalamende, ukhatshwe ngabomanyano wakhe emzini wenkulumane bekhankasa ngezimota belungiselela ukhetho. UPhulu isizalwane senkulumane njalo ligqwetha elaliphatheke kakhulu ekulotshweni kwesisekelo sombuso welizwe ngesikhathi sikahulumende womanyano.
Mina ngingucaca ivumile Phulu. Ngicela ivoti yenu ngakathi July 2018 engifuna ukulenzela khona abantu benkulumane ukuthi ngiyazinikela ukubana lingithume ngilisebenzele. I am available ukuthi ngilincedise. Ngikhulele khonapha enkulumane, ngifuna ukuya e-House of Assembly ngilimele njenge-MP wenu wenkulumane.
Omunye wabasekeli bakaPhulu uMnumzana Jabulani Ndlovu umchaze njengomuntu othembisa abantu imisebenzi lokuletha inguquko lemfundo esigabeni.
Kesibona benkuluma ikhalelelena ukuthi yena uzasilungisela yonke into. Into azasilungisela lapha usithembise imisebenzi, i-education yabantwana, emaklinika uthembisa ukuthi uzasilungisela amaklinika.
UMnumzana Sonny Phiri, umsekeli kamgcini sihlalo we-PDP, uthi uPhulu ligqwetha elikwaziyo ukuphatha abantu njalo elilolwazi ngezomthetho.
Emelela abantu isikhathi eside, plus ngo-2013 uma kuyenza i-constitution yeZimbabwe entsha, he was part of it. Omunye umuntu owayencedisa ebhala. So ke ulakho uBantu abe ngumuntu ozabasiza abantu ngoba uyakwazi, especially yabona into esiningi ukugcina abantu abadala.
Elinye lamalunga womanyano we-MDC Alliance emele iphumula ku-Ward 17 unkosikazi Sikhululekile Moyo usuke kwesakhe isigaba ezobambana lenkulumane etshengisa ukuthi i-Alliance ayikho esigabeni esisodwa.
Ngiyikhandidi ye-council ku-Ward 17 ephumula, ngibuye lapha enkulumane ngizoxhasa ukucaca Phulu njengememba ye-Alliance. Ngiyakwazi i-Alliance ilama-partners, hlanganisa ama-political parties.
Omunye wabomama abaphatheke kulo mkhankaso unkosikazi Saziso Chikuse uncoma uPhulu ngokuthi umuntu ongaletha inguquko.
Thina lapha sikhankasela ubaba uNeso Mjamisa, ikakhulu MP wethu ubaba uCaca Phulu. He's just a professional lawyer. Izinto zonke zizahamba kahle, zisihluphayo indaba zabantwana bangala mabhesi, indaba zabantu abadubekayo abathathela izini, hamba lobaba uJele, hamba lobaba uRapha Moyo, hamba lobaba uSolomon Mvuni kuwa 23, ukuthi into zonke zibe lenguquko.
Umanyano we-MDC Alliance ubunjwa ngamabandla ayisikhombisa, ukhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, njalo uthi ukhangelele ukunqoba ekhetheni oluzayo. Abadala abakhulumele Studio 7 bathi bafuna ontanga ukuthi labo bake bathole ithuba lokubusa abadala bayephumula. Izakhamuzi zenkulumane zithi kusukela ngomnyaka ka-1980 azizange zibone uhulumende esenza lutho, njalo sebeze beguga abaningi kulokhe kusebenza abadala bengathathi amapensheni. Ngakho-ke sokumele abadala bededele ontanga. Ngimela iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Namhlanje uhlelo lwe-Life Talk oluvame ukuba lihola eligcweleyo luza kuba imizuzu engamachumi amathathu kuphela. Ngemva kwalokho sizamanyana kuhlelo lwe-VOA Straight Talk Africa. olwenzelwa eHarare lapho uShaka Sali we Voice of America azabambisana khona loRuveneko Parire Nyatwa omsakazo weZimbabwe Television Network belawula inkulumo mpikiswano yabancintisa kukhetho lokudinga umongameli. Intatheli zindaba yethu uChris Gande weStudio 7 useZimbabwe okwamanje. Ngwenya, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Ntunga, kunjani?
Hayi, siyaphila. Uthi nomqando khona ngapha?
Hayi, kungani sokukhudumala.
Ah, kungcono. Akusitshele ngenkulumo mpikiswano yeStudio 7 leVOA Voice of America leZimbabwe Television Network le. Kuhamba njani khona ngapha?
Hayi, kukhanya kuhamba kahle okwakathesi, kodwa ke akade benqusiwe abakhokhela amabandla umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa abayanga ukuthi bayephikisana lapha. Bathumele abameli babo, iMBC Alliance yona ithumele umnumzana Tendai Biti, kwathi iZANU-PF yathumela umnumzana Chris Mutswangwa. Abanye abakhona njalo nguLove Momaduku we-NCA lomnumzana Nkosana Moyo owe-APA.
Abantu bathini mhlawumbe ekade bekhangelela ukubana omnangakwa lo Chamisa babekhona kule inkulumo mpikiswano?
Badanile kakhulu abantu ngalokhu, kodwa ukuphinde kwabadanisa kakhulukazi ukuthi kuthiwe kona nxa ufuna ukuthi uye bukela ulalele ingxoxo mpikiswano le, kumele uhlawule i-$10 emnyango. Okusekwazondisa kakhulu abaningi besithi bona ngizahlawula ngapha labakade sibakhangelele bengekho njani, kodwa ke hayi, bakhona abangenileyo abazokhangela.
Ngubani kahle kahle ophumele sinqumo lesi Ngwenya? Ungathi abantu beswela imali yokuthenga ichukela, into ezimqoka empilweni yabo, shiwa bethola imali yokuyangena ku-debate?
Angazi kahle Ntunga, but engikwaziyo ukuthi inhlanganiso le eZimbabwe Television Network inhlanganiso entsha ekamabonakude, mfakazo kamabonakude, yiyo esiqhasane layo njenge-VOA. Mbona ngani yibo, ngoba thina basinxuse njenge-VOA ukuthi sizophatheka nje ekubeni laba abathiwa ngesilungu ngama-moderator. So kuningi lokhu kukhanya yibo laba abe-ZCN abaqoqwe khona lokho.
Yimihlolo kaJosephina le. Siyabonga CG.
Hayi, sibongile Ntunga, ube lelangelihle, lathi sizaba lobusuku obuhle ngapha njengoba selihlwini.
Ah, kube njalo la kuwe bhuti omdala, siyabonga.
Hayi, lathi sibongile.
Aha, uChris Gande intatheli zindaba yeStudio 7 useZimbabwe okwamanje ulande indaba zokhetho. Amapolisa akobulawayo lamhlanje avimbe ibandla leMthwakazi Republic Party ukwenza umhlangano walo eLarge City Hall lanxanje leli bandla belilemvumo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Amapolisa akade ehlome ephelele nangezimota zamanzi ababayo avimbe abebandla leMthwakazi Republic Party ukuba baqhube umhlangano wabo wokwethula emphakathini amalunga azabamela kukhetho lwalonyaka. Esona lesi senzo, umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi lokhu kuveza ukuba uncindezelo lokhe luqhubeka lokhetho lwalonyaka kalusoze lwaba ngolukhululekileyo.
Lapha nje silande umhlangano othole ukumele uqale ngo-12 o'clock uphela ngo-4. Manje siyamangala amapholisa ngoba sekujoyele lapha ayasivimba athi iHarare ithe singayenzi umhlangano lo, kodwa sihluma kanje siphethe i-clearance lethe esiphiweyo amapholisa.
Umsekeli kaMoyo uNkosazana Praise Yangulube uveze ukudana kwakhe.
Ukumiswa komhlangano lowo akukho emthethweni, futhi kuyabonakalisa ukuthi kwenziwa ngabomo, ngabantu abangayithandiyo iphathe MRP, abangamapholisa basilisayo bona bengakomthetho.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi kulusizi okwehlele abemthwakazi Republic Party.
Lokhu kuyatshengisa ukuthi akwenziwanga ngababakhileyo. Kuyizitha zeMatabeleland, obvious abantu abesozivery abayibo ababemise khonokho. Then ubusuzibuza ukuthi uma bevimba khonokho ngoba kamboni into embi. Anti iconstitution yelizwe lethu kube lama-provincial parliaments. And lawa bakhuluma ngeprovince. So kamboni icala adabelenzile.
Isakhamuzi sakobulawayo obeze emhlanganweni lo, umnumzana Mlamuleli Ncube, usole kakhulu ucuku lwamapholisa.
Thina sibuye silanda umhlangano wemthwakazi Republic Party obhukiweyo osemthethweni. Siphiwe imvumo ngumthetho waleli lizwe. Sihlezi phakathi sebetshintsha ingqondo bathi wena umhlangano wethu akusamelanga ugubekele phambili. Isizathu sakhona yisingunje engunde njengakho konke abakwenzileyo from 1980.
Sekusele amalanga amahlanu ukuba iZimbabwe iye ekhethweni lapho ibandla lemthwakazi Republic Party belikhangelele ukwethula amalunga abo edalele parliamente lekhansili kuZulu kodwa amapholisa abavimba. Abazoqapha ukhetho baseZimbabwe labasuka kwamanye amazwe ngabanye ababone isenzo esibi samapholisa ahlome aphelela njalo unduna undiweni ubachazele ukusola kwakhe isenzo salamuhla ngesilungu ethi kuhle labo bakubonile. Amalunga awemthwakazi Republic Party kade ehlabelela ehaya isenzo samapholisa aze asuka isikhathi sokuba ibandla lemthwakazi Republic Party libe seliqedile umhlangano ikhansili isivala iminyango. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu wasePakistan uvotile lamhlanje kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Amapholisa abikwa ebenyakazela ndawana yonke elondoloza ukuthula ngenxa yodlakela oluqhamuke ngaphambilini kwalolu khetho. Umhlangano wezamabhizimusi oqhutshwa inhlanganiso ye-BRICS uqalile lamhlanje eJohannesburg kwele South Africa ele China lele South Africa ekhuthaza ukuthi linhlanganiso iqakathekise ubudlelwano lentuthuko yamazwe e-Afrika. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ekhuluma emkhosini wokuvulwa kwe-BRICS Business Forum okuyinhlanganiso yakwezamabhizimusi enhlanganisweni ye-BRICS, umongameli wokwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uchaze inhlanganiso yabosomabhizimusi le njengesikhali esiqakatheke kakhulu ekukhuliseni ezokuthengiselana emazweni angamalunga e-BRICS. Ukhuthaza inhlanganiso yabosomabhizimusi laba lamazwe onke e-BRICS ukuthi beqakathekise indlela abangaletha ngazo intuthuko e-Afrika jikelele ikakhulu kwezokuthengiselana. Uthe izwekazi le-Afrika ngumkambo omkhulu kakhulu ongaphathisa kakhulu iphupho le-BRICS kwezokuthengiselana.
As South Africa, we are determined that our engagements within BRICS and other multilateral platforms.
Njenge South Africa sizimisele ukuthi ubudlelwano bethu le-BRICS kufanele buthuthukise ukusebenzelana lentuthuko yezwekazi le-Africa. I-Africa izwekazi elilamathuba amaningi kulabo abafuna ukusungula amabhizinisi.
Umnumzana Ramaphosa uthi BRICS isiyenelise ukubumba ibhanga esiliboleke osomabhizinisi imali edlula izigidi ezinhlanu zamadola. Ubuye wasola njalo indlela ezokuthengiselana eseziphathwa ngayo emhlabeni jikelele, wathi le yinto efuna ukuqondiswa inhlanganiso ye-BRICS. Esethula inkulumo yakhe kulomhlangano wabosomabhizimusi, umongameli wakwele China umnumzana Xi Jinping ukhuthaza amazwe asathuthukayo ukuthi abe leqiniso lokuthi asebenzisa ngokugcweleyo ithuba lezamabhizimusi elilethwa inhlanganiso ye-BRICS.
African countries and the least developed countries in particular to fully involve themselves in international division.
Njenge South Africa sizimisele ukuthi ubudlelwano bethu le-BRICS kufanele buthuthukise ukusebenzelana lentuthuko yezwekazi le-Africa. I-Africa izwekazi elilamathuba amaningi kulabo abafuna ukusungula amabhizinisi.
Umnumzana Jinping ukhuthaza amazwe e-BRICS ukuthi aphikisane lenyathelo lamazwe asesungule impi kwezokuthengiselana ngokwethula imithelo evimbela amanye amazwe ukuwathengisela impahla zawo. Ukhuthaza amazwe e-Afrika ukuthi asebenze gadalala ukubona ukuthi azithola isabelo sawo kuntuthuko yomhlaba jikelele ukuze angasalele emuva. Mnumzana Jinping uthi udingeka i-BRICS isebenze gadalala ukuthuthukisa ubudlelwano bayo le-Afrika njalo isizwe enhlelweni zokuqeda ubuyanga lendlala kuzokazi. Intatheli ezimbabwe undumisomlilo uthi ilizwe elifana lezimbabwe eliphakathi kokudinga abafuna ukusungula amabhizimusi lilethuba elihle kakhulu nxa lingakhankasela lokho emazweni e-BRICS njengoba vele selilo budlelwano obukhulu le-China le-South Africa.
Ma uhulumende engazama ukuthi ahuge abantu labana be-China ukuthi bazovakasha eZimbabwe, mbona ngathi umnotho ungakhuphuka njalo i-tourism industry ingakhula. Njalo kukhona kunenge in terms of ukuthi ulwazi lwezinto zama-computer, artificial intelligence, big data, mbona ngathi singathola ulwazi oluningi kakhulu emazweni afana labo-India labo-China.
Inhlanganiso ye-BRICS iqoqela i-Brazil, Russia, India, China le South Africa. Kulo mhlangano ozavulwa ngokusemthethweni kusasa, iSouth Africa inxuse inkokheli zonke zamazwe eSADC kanye lezinye ezivela kwezinye ingxenye zezwekazi le-Afrika. Mele Studio 7, Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kusigaba sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe lamhlanje, uChris Gande weStudio 7 uxoxe loncintisa kukhetho lokudinga amakhansila emele ibandla leMthwakazi Republic Party, umnumzana Joseph Ndlovu.
Libathatha njani wena abavela
emadlozini? Lebo abathi bavela e-diaspora siyababona, but injongo kade singabazwisisi ngoba asikayizwisisi injongo yabo. Ngoba uhlupho lalapha ekhaya kabalwazi. Kuthina sijabulela ukuthi umuntu olapha ekhaya nguye oyazi injongo yethu. Sidubekile okwesikhathi eside njengemthwakazi, sibona kade kusenzakala phakathi komphakathi njalokhu kade kusenzakala ebantwini bakithi, besibakhangelele lokucuku ade lukhona. So laba abediaspora asikabazwisisi ngomqoka wabo ukuthi bona isimo sabo balenjongo ngaqiniso kumbeni babuye nje uzophambanisa nje abantu.
Bakhona bathi bona laba bavele diaspora bakhanya balemali, yikho ke nxalina lincintisa lilapha lingenamali kulo dubo, ungasela ngodaba lwemali.
Kunjalo sibili. Abantu bediaspora balayo imali ngoba siyakubona okwenzakalayo. Sikhuluma nje ibandla lekade livele libuza yilo elafundisa abantu indlela engayisiyo ukuthi abantu bayathenga. Ngalekho-ke abantu sokungathiwa sebathatheka ukuthi umuntu bengabona umuntu onemali nguye abamgijimisayo, but okwalo nyaka abantu sebethe enough is enough. Ngabaselandaba labo sesikhangele ukuthi ngokhetho olukhona ikho kulapho okuzaphuma khona iqiniso, ngoba ngenjongo kamthokazi imthokazi ibuye abantu ukuzovula inkolo.
Bakhona yini abaliphathisa ngemali abavela kudiaspora?
Hhayi, akula. Siyazincedisa nje, bengabe bebalutshwane bayabalwa, but hhatshi, thina njengemthokazi sisukumile, sizimele, siyazincedisa. Sikhangela ukuthi in near future, ngokuzwa kwethu ubuhlungu esilabo, baza kuba khona abazangena. Khathesi hhayi, kasila, ngoba siyabona izinto eziningi ngendlela esizenzela ngazo. Siyazithukumela thina njengebantwana balapha abathwele nzima abahlukuzekileyo, sisebenza izikhwama zethu.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi bona laba abavela e-diaspora nxa kuwukuthi enganqoba kukhetho kasoke na waphathisa ngokuvela e-diaspora uyazana labantu abalemali phethi yabo na?
Singathi njengoba sisitsho kathesi asikabi lethemba labo lenjongo yabo, asikwazi inhlosi yabo, bahlosene kathesi ngoba kade bengacaci. Sibone sebesiba khona lakuma-posters lapha, but abakahlali labantu phansi bakhulumisana labo, even le manifest yabo asiyazi ukuthi imi kanjani.
Lo ngumnumzana Joseph Ndlovu oyaziwa ngelithi Joe Mafu ozancintisa emele ibandla leMthwakazi Republic Party, ubekhuluma lo Chris Gande ngokungemukelwa kuhle kwabavela kwamanye amazwe beyizalwane zeZimbabwe abazencintisa. Iningi labantu lethe ikomishini ebona ngokuqhosha kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isebenza yeyamele kuhlangothi lwezano PF. Le impumela yocwaningo olwenziwe inhlanganiso ekhankasela ukhetho olukhululekileyo iZimbabwe Election Support Network namuhla. Inhlanganiso le ithi inani labantu abathi izeki kayisebenzi njengogatsha oluzimeleyo liqonge lisuka kusilinganiso sokulitshumi ekhulwini ngombimbitho lafika kumashumi amabili lanye kulinyanga. Isilinganiso sabantu abakholelwa kuzeki sona sehlile sisuka kumashumi ayisithupha ekhulwini saya kumashumi amahlanu. Ucwaningo lolu lufumane njalo lufana lolwenziwe njalo inhlanganiso ye-Afrobarometer ngeviki edlule yona efumane ukuthi uZulu oyisilinganiso sokungamashumi amathathu lane ekhulwini uthi ikhomishini yezokhetho isebenza ithatha uhlangothi lwezano PF. Ingcwethi zithi ukubonakala kwezeki nguZulu ngalindlela yinto engalunganga ezabangela ukuthi inenge lingayikholwa impumela yokhetho nxa amabandla aphikisayo enganqotshwa. Sixoxelo sikomiti wezeki umnumzana Qhubani Moyo yena othi amabandla aphikisayo yiwo abangela ukuthi abantu babe lembono emibi ngekomishini yakhe ngokuhlala eyigcona.
Sebe kuthethe konoku bakwenza indikimba yabo eyokukampena ukuthi nqabe siyabona ama-supporters awo bahle bafike bathi hayi izeki iyala ukwenza lokhu besazi ukuthi into abafuna sizenze zingaphandle komthetho. Ngalokho-ke uZulu omningi okungabe esekela lawo ma-parties azwa kuthiwa ikhomishini isebenza ngendlela ethile kungabe kuyibo abantu abaningi mhlawumbe abakhulume leZimbabwe Election Support Network labo batsho umbono wabo. Umbono wabo uvelele ekuthini baza mihla yemalanga kukhulunywa kubi ngekhomishini, kukhulunywa kubi ngochairman wethu, kukhulunywa kubi ngama-commissioners angomama, kukhulunywa kubi ngamanye ama-commissioners kuze kukhulunywa ngabanye bethembisa ukuthi bazadubula ama-commissioners. Yiyo into ekhona khonapho. Kodwa iqiniso elimqoka eliyaziwa langophezulu yikuthi ikhomishini yona iyenza umsebenzi wayo ngendlela esinikwe ngawo yi-electoral act, the constitution yelizwe.
Kodwa akulihluphi yini lina njengezeki ukuzwa ukuthi abantu abaningi elizweni balibona njengogatsha olusekela ibandla lezanu PF?
Abantu bayavunyelwa ukukhuluma imbono yabo ngendlela abafuna ngayo, ngendlela abafuna ukukhambela ngayo. Iqiniso elikhona ukuthi asisebenzelani lezanu PF, asisibo abantu bezanu PF, njalo ezanu PF yona ngowayo kukhona okunye layo ekade ekufisa kuma-party liaison committees zakwala zathi hayi lokhu akukho emthethweni. So asisoze siyehluleke ukuthi silale mtungameli ngenxa yokuthi ozibani lozibani bakhuluma intando yabo ethile bekhuluma besazi ukuthi bakhuluma amanga ngendlela ikhomishini ekhuluma ngayo esebenza ngayo. Iqiniso elimqoka endichileyo engizaliphinda futhi yikuthi ikhomishini isebenza ngomthetho welizwe. Nxa ekhona obona ngani umthetho welizwe kawulandelwa abantu bayazi ukuthi bahamba ngayo, bahamba enkantolo baye high court baye kuthi hayi izeki ayisebenzi kuhle endaweni ethile langendlela ethile.
UDokotela Qhubani Moyo ngusikomishi weZimbabwe Electoral Commission. Ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela ngendaba zokhetho lona oluza kwenziwa ngomvulo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze lingene kuhlelo. Ukuziphetha ezosoko sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa avimbe umhlangano webandla leMthwakazi eRepublic Party. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.